Achiparura kushanda kwe Matare pamuzinda we Constitutional Court nasi, Justice Malavavati Matare anopa mitongo yawo mushure mekupa MaTVS mukana uye anoita izvi achiteveza mutemo. Vatine kudaro, zvakakosha kuti mitongo yeMatare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafare nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kuMatare epamusoro. Vati Matare epamusoro anotambira kana kisa mitongo yeMatare pasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malavavati kunyomba vatongi veMatare. Justice Malavavati kunyomba vatongi veMatare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the
mutemo unoshedzera kuti mitongo yeMatare iremekedzwe kunyange usingawirirane nayo. Hapana anofanira kunyomba vatongi. Ndosaka ndikukurudzira vanokwidza nyaya kuMatare nevanhu vese kuti varemekedze Matare nemitongo yavo.
Asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa neMatare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malava vati zvinofadza kuti mapazi ese hurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira muchuchusi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kuMatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura Matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura Matare akadai kuMasvingo, muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naJustice Malava kuti Matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kuMatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora Matare yedu nyangwe tisingatenderani navo.
VaHogwe vatiwo vanotarisira kuona Matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pave neMatare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Ndokungama hwamukuru weMatare achitaura kuti veNational Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunzwe kuMatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji gwevanhu vone kuti chii pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malava vabuda pachena kuti vanoda kuti Matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Uori chinhu chatikanganisa munyika and ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yeuori ngaita uori ngaifumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malava ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
It's not whatever criticism unoita ka it must be temperate. Uchinyatsoona kuti apo dei vanga vakadai zvingere zvakadai asi haikona kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina umbowo. Justice Malava vati zvakakosha kuti Matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa rao nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.